kuchikira kupararira kwechirwere chekoronavirus uku kuri kuuya mushure mekunge vanhu vanoda kusvika zana nemakumi maviri vakachengetedzwa paGweru Polytechnic kutanga nemusi wechishanu svondo rapera. Kune vamwezve vanhu vanosvika makumi matatu vakachengetedzwa paMukoba Teachers College kutanga nezuro. Vanhu ava ndevamwe vari pakati pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorwa kubva kunyika dzeSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachinyora padandemutande ravo reTwitter vanoti Mukoba Teachers College inokwanisa kugara vanhu mazana mashanu vari kubva kunze kwenyika, vakatiwo Gweru Polytechnic yatozara. Mumugari, anai Anita Nyati wauza Studio 7 kuti vanosvikira kupararira kwechirwere chekoronavirus nekuti vamwe vevanhu ava vanogona kuve vainacho, vachitiwo vanhu ava vanogona kutiza munzvimbo dzavakachengetedzwa.
Tinotyira kuti vanhu ivavo vanogona kungobuda vakapinda mucommunity kana kuri kuti vari positive paCovid-19 vanenge vakutozadza vanhu, nekuti hapana sekiriti kunyatsokuvachengetedza kuti vagare imomo vasabude. Saka ishungu dzangu kuti dai paongororwa patariso kuti vanhu vari kudzoswa ava vakachengetedzeka here zvekuti havagoni kubuda vachipinda mucommunity medu vachizadza vamwe zvirwere.
Asi mumwoyo mugari Muzvare Nyasha Mahwende vati vanhu ava vanofanirwa kubatwa zvakanaka sezvo zviri zvizvarwa zvemuZimbabwe uye vari hama neshamwari dzevamwe vanhu. Vatiwo kunze kwekutyira kupararira kwezvirwere vari kutyirawo kuti vamwe vevanhu ava vanogona kuita zviri kunze kwemitemo, vakatsinirawo kuti vanofanirwa kuchengetedzwa zvakasimba.
Hama dzedu hatingadzirasi, asi chikumbiro chedu tachikumbira sekiriti yakanyanya kunyanya munharaunda matinogara semuno mumukobha watinogara pedyo nemps, nekuti hatizivi kuti munhu anenge achifungei. Saka tokukumbirawo kuti dai tachengetedzwa zvakanyanya uye vanhu vavo dai vavo vachengetedzwa zvakanyanya, because hatina ashuwarenzi yekuti
Studio 7 yani mwamvumo yekupinda panzvimbo mbiri idzi nevange vakachengetedza vachiti tinofanirwa kupiwa mvumo kubva kumahofisi ehurumende edunhu reMidlands. Taedza kunzwa kubva kugurukota redunhu reMidlands Valerie Mavima pamwe nevakafanira kubata chigaro chemukuru wedunhu munyaya dzezveutano kana kuti Provincial Medical Director Dr. Reginald Mene, asi patasvika kumahofisi avo vanzi vange vari mumusangano. Vanoziva zviri kuitika vanoti kuSouth Africa nekuBotswana kwavaive vari, vamwe vevanhu ava vainzi vari munyika idzi zvisiri pamutemo vakambosungwa, izvo zvakavaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavirus. Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vabvuma kuStudio 7 kuti chipatara chinorapwa varwere vecoronavirus kana kuti Isolation District Hospital chichiri kunadzurudzwa pari zvino. Vakurudzira kuti vagari vatevedzere zvinokurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus, asi vati havafanirwe kutya vachiti vane chivimbo chekuti kana pakaitika vanowanikwa vaine chirwere ichi vanokwanisa kurapwa.
Seguta tangasati tanyatsa kugadzirira kuti tikaita a case tikwanise kunge tichimanaja. Pandodayira kuti nehelp yatiri kuwana kubva kuhurumende nemastakeholders akasiyana siyana mukumanyisa basa kuisolation yedu, ndodayira kuti munguva pfupi iri kutevera tikaita a challenge tinogona kuimanaja seGweru.
Mukuru webato repeople's democratic party Amai Lucia Matirenga vanovewo mugari wemuguta reGweru vati basa rehurumende kuchengetedza vanhu vari kudzoka ava zvakanaka uye kuonawo kuti vamwe vagari vose vachengetedzeka.
Dai zvagoneka kuti pange paine security kuti vasafamba-famba vanhu ava basa rokuti vaongororwe risati rapera, nokuti zvazvinoita zvinodzokonoka zvovhundusa vagere munharaunda kuti zvino pakudai kugamuchira hama dzedu hurumende yoita sokuti iri kukusha chigwere munyika ichiparadzira kumaprovhinsi kana pakasaitwa chinge
mudunhu reMidlands hamusati maita munhu akabatwa nechirwere checoronavirus, asi kudzoka kumusha kuri kuramba kuchiita zvizvarwa zveZimbabwe kubva kunyika dzakatipoteredza kuri kuita kuti vamwe vabatire hura mumaoko vachityira chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.